vemasangano akaita secommunities in action platform kana kuti CAP avo vakaita tsvakurudzo kududu remasvingo vanoti uwandu hwevana vari kusiya chikoro huri kuramba huchikura sezvo vamwe vagari vanonzi vanofanira kubviswa munzvimbo idzi havasati vapedzerwa nematare edzimota. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muCAP vakudzai masave vanoti zviri kuitika izvi kutyora kodzero dzevana dziri pachikamu 75 chebumbiro remutemo renyika.
Over 1,000 students have been affected kuenda kuchikoro nenyaya yemaforce evictions which is a clear violation to section 75 in order about right to education.
Mumwe mubereki akadzikwa kwamushandike ave kugara kwachivi amai Esther Gama vanoti vana vavo vana kusanganisira vaiva mufom 4 negrade 7 vatotadza kupedza zvidzidzo zvavo.
Zvinotonyatsondirwadza because vana ava ndangana tatogadzarira umwe mukomana angaifanirwa kutonyora fom 4 manje atoafektisa handizivi ndichaita sei.
Sabhuchikutuva vekuzero famu vahenry makusha vanoti vakavaka zvikoro izvo zvisisina vana uye zvichasara zvavo nematongo.
Zvinhu zvese zvemaevictions zvatibvadza zvatirwadza chaizvo pakuti vana vakawanda chikoro havachatoendi izvo vatogara musha totambura kuti chikoro tichazomitsanza zvekuvaka chimwe kune vanhu vanga vachinyora fom 4 vakanyora fom 6 vachanonyora kuti kana vanhu vadzimwa.
Amai ruvara rembungu avo vave kugara mudhorobha remasvingo mumusha wevictoria range usati wapera kuvakwa uye usina mvura nezvimbuzi vanoti vave kunetseka kuwana mari yekubhadharira vana zvikoro zvitsva pamwe nekutenga zvese zvinodiwa zvitsva. Vamwe vabereki vanoti vana vavo vambopona mushure mekunge sangano remagweta rezimbabwe lawyers for human rights rakakumbira dare remajisiti kuti ribvumisa kudzinga vagari 16 avo vakapikisa mutongo wekudzingwa kwavo kudare rehigh court mumasvingo. Vafilip Shumba vanoti dare remajisiti rakatenda kuti vamwe vagari vambogara pamisha yavo nyaya yavo ichinzwikwa kuhigh court.
Kudzokera zvakare kwamajisiti kwakatangira nyaya ikandoita chikumbiro chekuti takamirira kuti apilu ipere vanhu ava ngavabvumidzwe kuti varambe vari panzvimbo pavanga vachigara. Saka nezuro dare rakapa mutongo tibvuma kuti vanhu ivavo ngavarambe varipo panzvimbo yavanga vachigara vasabuda kusvika nyaya yavo yapedzwa kuhigh court.
Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panhau yekodzero dzevana vari kusiyiswa chikoro sezvo gurukota rezveminda rinove riri kutungamirira chirongwa ichi Dr Inshas Masuka vange vasingadaire nharembozha yavo kana kupindura mibvunzo yatumirwa nestudio 7. Asi mumashoko avo avakabudisa manheru vakabatana nemamwe makurukota emapazi anoti rinoona nezvemukati menyika, rinoona nezvekutongwa kwematunhu amwe nerinoona nezvekuvakwa kwedzimba nehurumende, Dr Masuka vakati hurumende haisurwa dzisa vagari ava asi vanofanira kubva pavakazvigadza zviri pamutemo vachiti chirongwa ichi tichiri kuenderera mberi. Ndakamirira studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.